Mutungamiri we America va Joe Biden vari kuisa nyaya yekodzero dzevanhukadzi dzekuchengeta pamuviri kana kupa visa pamongo pekutsvaga rutsigiro rwekuti vasarudzwe zvakare vachipomera vavari kukwikwidzana navo musarudzo vaDonald Trump mhosva yokuvhura nzira yokudzikwa kwemitemo yematunhu yakaoma inorambidza kubviswa kwepamuviri. Mukutsvaga rutsigiro musarudzo yemutungamiri wenyika iye zvino vaTrump vari kutevera danho riri pakati nepakati panyaya yokubviswa kwepamuviri pane zvinodiwa nevamwe mubato ravo reRepublican Party. VaJoe Biden vakatsvaga rutsigiro nenyaya yepamuviri muFlorida, uko mutemo wedunhu iri unorambidza kubviswa kwepamuviri padarika masvondo matanhatu uri kutanga kushanda svondo rinouya. Mutemo unorambidza kubviswa kwepamuviri muFlorida uchange uri mumwe wemitemo wenyika yose yakaomarara uye uri kukunda kwevatungamiri vebato reRepublican vane pfungwa yekuchengetedza tsika, vanodaro mudzidzisi wezvematunhu pa University of Miami muzvinafundo Caroline Mala Corbin.
For those people whose religion teaches that life begins at conception,
kune avo vane chitendero chinodzidzisa kuti upenyu hunotanga panosikwa munhu, nekudaro pamuviri pakangofanana nemunhu, danho iri rinove kukunda.
Kunotove kupikisa mune zvematongero enyika navaDonald Trump, avo vanoti mutemo weFlorida wakanyanya kuoma asi vachida zvekare kuyeuchidza vavhoti vanopikisana nekubviswa kwepamuviri kuti vakapedza mutemo wenyika yose waidzivirira kubviswa kwepamuviri nekudoma vatongi vedare repamusorosoro reSupreme Court, izvo zvakashandura uwandu hwevatongi mudare iri ndokushandura mutemo weRoe versus Wade. Kutsvaga rutsigiro kwava Biden kunoona izvi semukana wezvematongero enyika.
Criminalizing reproductive health care from before women even know whether they're pregnant.
Mutemo uyu uri kuti nyaya yekuchengetedza utano hwepamuviri imhosva kunyange madzimai asati amboziva kuti ane pamuviri. Ndiri kuti zvinoshamisa.
VaTrump vanotodada nazvo uye vakatozviita zvakare muvhidhiyo padandemutande ravo mwedzi uno.
This 50-year battle over Roe v. Wade took it out of the federal hands and brought it into the hearts, minds, and vote.
Honde makore makumi mashanu iyi pamusoro peRoe versus Wade takaibvisa mumaoko ehurumende takauya naye mupfungwa, mumwoyo nevhoti yevanhu mudunhu regarega. Yatove chimwe chinhu. Iye zvino zvave kumatunhu kuti achiita chinhu chaicho.
Chimhinga mupenyu chinouya kana matunhu akaita zvinhu zvisingabvumiranwe nazvo navaTrump, zvakaita seFlorida, zvakaita seArizona, uko dare repamusorosoro redunhu iri rakamira nemutemo wekuma1800 unorambidza kubviswa kwepamuviri kungada kuve kwendudzi dzese. Vavhoti muArizona neFlorida vachave nenyaya yekodzero yokubvisa pamuviri pamapepa avo ekuvhotesa munambudzi. Mumatanho akadaro muKansas neOhio mumakore maviri apfuura anga achiona vebato reRepublican Party vachirasikirwa netarisiro, uye vaTrump vari kuyeuchidza vatsigiri nokusasimba kwenyaya yokubvisa pamuviri musarudzo.
Like Ronald Reagan, I am strongly in favor of exceptions for rape.
SaRonald Reagan, ndinotsigira zvakasimba kuiswa parutivi kwenyaya dzakaita sechibharo kumitisana paukama neupenyu hwaamai. Unofanirwa kutevera zvinoda mwoyo wako panyaya iyi, asi yeuka, unofanirwa zvakare kukunda musarudzo kuitira kuchengetedza tsika yedu.
Ndiwo mukana uri kushandiswa navaBiden iwo. VaJoe Biden mutungamiri weAmerica vanoti
Donald Trump is worried voters are going to hold him accountable for the cruelty and chaos.
Donald Trump ari kushushikana vavhoti vachamubata nemhosva yeutsinye nekusagadzikana zvaakakonzera. Hama dzangu, mashoko akaipira Trump ndeyekuti tichamubata nemhosva, nekudaro anofanirwa kuzvidairira. Tichamubata, anofanirwa kuti azvidairire.
Sekusunda kwairi kuita nyaya yekodzero dzepamuviri, hurumende yavaBiden svondo rino yakasimbisa kodzero yekuchengetedzwa kwezvinyorwa zvehutano kuvanhu vanofamba vachidarika miganhu yematunhu. Zvakanangana nekuchengetedza madzimai anogara mumatunhu anorambidzwa kubviswa kwepamuviri kana zvichiitwa imomo kana vakazoitira kumwewo. Mashoko awa avaku na Scott Stens we VOA maavirengerwa na Tanono Kawande we Studio 7.